Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichitei zvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chikwata chisadik chakauya kuzongorora sarudzo dzemuZimbabwe chinoti kunyange hazvo sarudzo dzemuZimbabwe dzakaitwa murunyararo, pane zvinhu zvakati kuti zvakazokanganisa sarudzo idze. Paramende yovhurwa zviri pamutemo mangwana paine makakatanwa muMDC inotungamirwa navaWolfman Ncube. Zifa inomisa Devon Chafa kutamba nhabvu kwemwedzi mumwe chete sekurudziro yapiwa neFIFA kudzamara mutambi uyu azvichenura panyaya ari kupomerwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi echiuya kwamuri echibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Chikwata chesangano reSouthern African Development Community kana kuti SADC chakauya kuzoongorora sarudzo dzemuZimbabwe chinoti kunyange hazvo sarudzo dzemuZimbabwe dzakaitwa murunyararo, pane zvinhu zvakati kuti zvakazokanganisa sarudzo idze. Izvo zvinosanganisira kunonoka kuburiswa kwegwaro revavhoti nezvimwe. Ivan Chifera anotipanyaya inotevera.
Vachiparura gwaro ravo rekupedzisira pasarudzo idzi, vaitungamirira chikwata ichi uye vari gurukota rinoona nezvekunze kweTanzania vaBernard Membe vati vanhu vakavhotera vanhu vavaida pasarudzo idzi.
And it is therefore our conclusion that the elections in Zimbabwe that were held on the 31st of July 2013 were generally credible. I repeat, were generally credible.
Vati kunyange hazvo sarudzo dzakaitwa murunyararo dzakazokanganiswa nenyaya yekuti vemapepanhau nenhepfenyuro yeZimbabwe Broadcasting Corporation vainge vari kuburitsa nyaya vakarerekera kune rimwe bato vasingapi mamwe mapato mukana. Vatiwo kunonoka kuburiswa kwegwaro revavhoti kwakaitwa neveZimbabwe Electoral Commission kwakaita kuti sarudzo idzi dzisanatso kuchena.
We noted problems. That is why we said on the question of fairness, it's very difficult, even as I'm saying, it's very difficult to say that everything was fair. Because you see charges and counter charges. You see propagandas on either sides going to the high. And you fail really to say whether that election, in terms of fairness, reflected that fairness degree.
Vamembe vati kunyange hazvo mamwe mapato akange asiri kupiwa mukana neveZBC, chikwata cheSADC chine umbowo hwekuti mapato aya aipiwa mukana pane dzimwe nhepfenyuro dzinotepfenyura dziri kunze kwenyika. Vati nhepfenyuro idzi dziri kutepfenyura zviri kunze kwemutemo uye dzinofanira kurega kuita izvi nechimbi chimbi. Vamembe vati SADC iri kutotora matano ekumisa nhepfenyuro idzi.
For those television studios or radio studios that you are operating from within SADC region, SADC will stop it. And for those studios that are operating outside the SADC region, I'm sure emissaries will be sent to tell them to stop this meddling of the internal affairs in various countries, including Zimbabwe.
Dzimwe dzenhepfenyuro dzinotepfenyura dzichibva kunze kwenyika dzinosanganisira Studio 7 yeVoice of America, Shortwave Radio Africa neVoice of the People. Voice of the People yakanyimwa rezenesi rekutepfenyura muZimbabwe kaviri kese. Vamembe vakurudzirawo vanhu vemuZimbabwe kuti vashande pamwe kuitira kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe, vachiti ZANU-PF ichatonga kusvika madhongi amera nyanga kana zvirango zvikaramba zviripo.
My challenge, and the challenge that I'm giving to you all, the ruling party and the oppositions, the question of appealing to the world to remove sanctions in Zimbabwe is fundamental, not only to the people of Zimbabwe, but it also gives chance to the opposition to come to power in 2018, without which you may not win. As soon as the sanctions are there, this ZANU-PF will prevail for 100 years to come.
Vamembe vati SADC ichatuma nhume kunyika dzakatemera Zimbabwe zvirango dzakaita seAmerica, Australia neEuropean Union kuti dzibvise zvirango nekukasika. Nyika idzi dzakatobuda pachena dzichiti sarudzo dzemuZimbabwe dzange dzisina kujeka uye zvirango zvichabviswa chete kana nyika yaita sarudzo dzakachena. VaMugabe nebato ravo reZANU-PF ndivo vakakunda musarudzo dzemusi wa 31 Chikunguru, idzo vaMorgan Tsvangirai nebato ravo reMDC vanoti dzakabirirwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.